Ini ndakavhota uri muzwe Sunday, musi wa27 October. Izvi ndakangoitawo choice because kunoku unowana mukana wekuchiudza kuti unoda kuvhota sei. Unoda kuvhota musi wekuvhota here? Unoda kuvhota panonzi voting period yavhurwa here? Saka inini ndakatora mukana iwoyo kuti ndikurumidze kuvhota, nekuti ndanga ndisingadiwo zvangu zvekuenda kunomira paraini ndichivhota, number one. Number two, ndaida kuvhota in the comfort of my home. Ndichizviverengera kune chibhuku chinouya chinenge chakatora maprofiles evanhu vese, nhengo dzese dzekuvhoterwa.
Maiwanikwa muchisarudza mahofisi api neapi, tichisanganisira mutungamiri wenyika paballot iri?
Kubva kumutungamiri wenyika kusvikira kumutungamiri westate kusvikira kucouncil, zvese izvozvo zvakanga zviri paballot. Saka changa chitori chibhuku chekuti unongotogara uchiverenga. Saka ndaida kuzviita ndakazvigarira mumba mangu ndakadekara. Zvinongonakidza kungoti unovhota uchivhotera paunoda, usina zvekunzi wavhotera ani, wanyika chigunwe here, pasina kunzi wamboenda kumusangano here kana kuti wambodii. Just that peace of mind yekuti uri kungosarudzawo munhu waunoda kuti aite judge wemustate menyu, waunoda kuti apinde kuva mutungamiri wenyika, vaunoda kuti vakumirire semastate representatives ako. Zvese izvozvo anokumirira kucongress ndiani, uchingozvifungira uri wega kuti ndiani wandafarira, ndiani wandinoda, ndiani anomiririra kodzero dzangu, ndiani anomirira zvido zvangu zvandinoda inini pati zvangu, ndisina kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kunzi vhotera nhenge.
Mungati imi vanhu vakawanda vakawanikwa vachiita zvekushandisa posho here kwamuri ikoko?
Kuno kuNorthwest kwatiri ndisinganyatsoziva zvangu kuti vanhu vari kubuda vakawanda sei, asi regai ndingotsanangura ndichiti pandakaenda kunodhirovha ballot rangu inini, ndakaenda kunodhirovha padrive through. Ballot box rinenge riripo, riri papublic space, riri pabus station. Saka pandanga ndiripo papasina hapo queue, asi vanhu vaingoita drive through. Ndofunga ndakasvika pachitongobvawo imwe mota, inini pandanga ndakubvawo pane imwe mota yanga ichitouyawo kumashure kwangu kuti vaise ballot ravo. Saka kuti ndizonyatsoziva kuti vanhu turn out voter turn out yakamira sei, handinyatsoziva.